vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumuHarare nhasi vakasanobata chigaro chemutungamiriri wevechidiki mudunhu reHarare vaStanley Manyenga vati pamusangano yavakaita nemugovera nesvondo vakawirirana kuti vachazenge vachitsigira vaNelson Chamisa.
Munhu achinge tichitsigira muno muHarare sevechidiki veHarare ndiva advocate Nelson Chamisa. Takabvumirana pasina kupokana kana pasina kunyunyisa kwevamwe. Munhu wese akawirirana izvozvo.
Munyori muboka revechidikiri vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti uwandu hwemavhoti akawanikwa navachamisa musarudzo dzapera ndiwo aita kuti vafunge kuvadzorera vachiti zvinobatsira kusimudzira bato ravo.
Chokutanga ndechekuti unoziva kuti tobva musarudzo dzakakosha chose, sarudzo dzakauya after vatangira vatisiya, but tiringuva diki diki tiri tamusarudzo imomo vachamisa vamwatokugadha 2.6 million votes according to our voter tabulation. Zvazvinoreva nezvekuti izvo nenguva diki diki iyoyo akava munhu atavaona kuti izvo anokwanisa kuti atipfuurire mberi tiripeya maelekshon achauya.
Mumwe mutungamiriri wesangano revechidiki rakazvimiririra replatform for youth development maclaris Maduku vati hapana chakaipa kuti mapoka adome vatungamiriri vavachatsigira, asi vanofanirwa kupa munhu wese mukana wokukwikwidza nokutsvaga rutsigiro.
Iyi inenge iri process iri leading kuenda kucongress. Vakusvika kucongress ikoko tingati process iyoyo ndo inonzi nomination process. Mayouth anofanira kuzoti kana vasvika ikoko voti iri ndiro candidate redu, asi ngavabvumidziwe kuti kana paya kuitwa sarudzo inge yakaita sarudzo yejekerere kuti vaunzawo mamwe macandidate vanenge vaitawo mamwe manominations vakwanise kunge paine sarudzo yakanyatsojeka yekuti vachiti tinoda uyu havachoda uyu. Ndinofungidzira kuti ndo zvatinoti isusu ijekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafara Mareza vanoti havaoni bato reMDC richiita sarudzo dzejekerere.
Ina handione kuti sarudzo dzemuMDC dzingaitwa pajekerere sei kana ivo vakuru vacho vakaita sana vachibaya vachitaura kuti vachamisa havafani kukwikwidzwa.
Vechidiki mudunhu reHarare vaudzawo vatori venhau kuti vanofungidzira kuti bato reZANU-PF richashandisa dzimwe nhengo dzebato iri kuti dzikwikwidze vachamisa. Asi mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo neZuro vakaudza vatori venhau kuti havanenye zviri kuitika mubato reMDCT uye vakaramba mashoko ekuti vanoda kuti vachamisa vasatungamirira bato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.